mukuru wezveutano mudunhu remanikala ndi Dr. Patron Mafaune vaudza vatori venhau nhasi kuti kunyange hazvo chirwere ichi change chave mudunhu remanikala hapana chikonzero chekuti vanhu vanyanye kuvhunduke sezvo varwere vatatu ava vange vari kuita zvakanaka uye hapana ati ashaya pari zvino mudunhu rino. Dr. Mafaune vanoti vanofungidzira kuti nekuda kwekufamba kwevanhu nguva nenguva chirwere ichi chinogona kunge chakatapuriranwa nevainge vabva kuHarare uku chatekeshera zvakanyanya. Dr. Mafaune vanoti bazi rezveutano rakatogadzirira pari zvino kudzivirira kupararira kwekorera kuvazhinji mudunhu nekutora matanho akasimba eutsanana nekukurudzira vazhinji kusaita uchapa. Mumwe chiremba Dr. Patrick Chakonda vaudza Studio 7 nhasi kuti chirwere chekorera ichi chinokonzerwa nekusatora matanho akanaka eutsanana akaita sekugeza maoko kana munhu abva kushanyira chimbuzi uye nekudya michero isina kugezwa nemvura yakachena. Kudya chikafu munhu asina kugeza maoko nemvura yakachena inochururuka uye nesipo. Vanoti pane dzimwe nzira dzakawanda dzekudzivirira kubatwa kana kupararira kwechirwere ichi kuruzhinji munyika.
Korera inouya nokuti tsvina inenge yabatana nemvura yatiri kushandisa kumwa. Saka tsvina inofanira kuti iiswe kana kuti vanhu vaitire tsvina mumatoilets muzvimbuzi. Zvimbuzi izvozvo hazvifani kuvapo kuti panozogona kurasikira kana kupfachukira mumvura yatomwa. Mvura inofanira kutorwa yokumwa munzvimbo dzakachena kana kuti inofanira kuti kana yatorwa yoiswa mushonga kuitira kuti zvinenge zvirimo zvose zvikwanise kufa kuitira kuti ikwanise kuva inokwanisa kunyika. Saka vanhu vanofanira kuti vasati vadya vonatso kugeza nemvura yakachena yatorwa panzvimbo yakanaka kuitira kuti zvavanotanga kudya zvisaronge zvine kautachwana kacho.
Mumwe mugari wedunhu remanikaland vaclayton masekesa vanoti nyaya yekuti mvura haiwanikwe nguva zhinji muguta remutare ndiyo inopa kuti igone kunetsa kugadzirisa.
Tingati nyaya inoda kutorwa nekukasika. Tichitarisira kuti Mutare City Council yobatana pamwe chete neMinistry of Health kuti mvura ikwanise kuya kunzvimbo dzisina mvura mungave metinogara mutaoni nekumalokeshi kunogara vanhu sekuti ndopasi muenzaniso danga mvura nechikanga kune kushaiwa kwemvura kwakawanda kwenguva yakareba. Saka nechirwere chiri kutenderera ichi zvinozuva zvinokonzeresa kuti vagari vazhinji vabatwe nezvirwere. Saka pera tichikumbira Mutare City Council kuti dai achigona kukwanisa kuunza mvura ushandazve pamwe chete neMinistry of Health kuti vanokwanisa kuvharidzira kuti chirwere chisaendere mberi asi donzo kana kuti chakonzera kuti zvirwere zvizoende kuti hapana mvura. Saka tirikumbira kuti City Council
asi vachangobva kusarudzwa kuva meya weguta iri vaBlessing Tandi vanoti vagari pamwe chete neKanzuru vanofanirwa kuita muonera pamwe chuma chemuzukuru nekubvisa mari dzemitero kuti Kanzuru ikwanise kuita mabasa ayo nemazvo.
I think chatinga kwanisa kupromisa maresidents of Mutare is effective service delivery that should be given to the community of Mutare. Izvi takazvi tinozvitora tinoona kuti isusu as malocal authorities ndo basa redu rekukwanisa kunge tichiita zvinhu izvozvo. But projection yedu isusu yakanyanya kunangana nekuti pari zvino is malocal authorities haana mari ende hatikwanisa kunge tichiwana mari. Saka tinofanira kunge tiri kuita robust groundwork yekuona kuti which means and ways ekuti kwanise kuincrease our revenue collection. But ndinowanzotaura tichibva pabackground yekuti pane survey yakaitwa nemaresidents association yeconsortium yevari kuti we pay and we deliver inotitaurira iyo kuti vanhu vazhinji tikatarisa havasi kubhadhara marets avo. Iyoyo iri kutaura kuti vanhu vekumalocations nekumasebabs vanga vari kuowa mari yakawanda zvakanyanya kubva muna 2016. Saka ndikuona kuti inyaya yekuti vanhu vari kufungira kuti council iri kuwana mari zvakanyanya nyanya nemhaka yekuti hapana kubuda pachena kana kubudirana pachena pakati pecouncil nevagari. Saka chinjatotanga kuita izvozvi kutanga kuengenjana kuti tikwanise kuumba umwe chete vagari necouncil.
Bazi rezveutano nekuchengetedzwa zvakanaka kwevana riri kushambadzira nembozhanhare nzira dzekudzivirira kubatwa uye kupararira kwechirwere ichi kune ruzhinji. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Moyo.